Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Tuesday, August the 14th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the Heroes Day as well as the Defense Forces Day, commemorated yesterday and today, respectively. What do these days mean to you as a youth? Do you really care? Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct, and the number is 001-202-619-2077. We are streaming live on our three Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Shona, and VOA Ndebele. We are also streaming live on our three websites. That's voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Today, Zimbabwe commemorated the Defense Forces holiday with President Emmerson Mnangagwa promising security forces high-end weaponry and a better life. Addressing a gathering in Harare, Mr. Mnangagwa thanked the Defense Forces for maintaining peace and security in Zimbabwe and elsewhere on peacekeeping missions. He called for restraint amid sustained outrage over the killing of six people by soldiers in Harare 2 weeks ago during an MDC Alliance demonstration over presidential election results. Just like Mnangagwa, Defense Forces Commander General Philip Valerio Spanda is blaming the killings on the MDC Alliance. But Alliance leader Nelson Chamisa is having none of it. He took a shot specifically at Mr. Mnangagwa on Twitter today, saying, I quote, "National events and public holidays must be unifying, pacifying, and nonpartisan. Statesmanship and great leadership are clearly lacking in one purporting to be a national leader. I am disheartened by outgoing ED's hero speech, full of hate, finger-pointing, accusations, and division." Another MDC Alliance official, Walsh Mengube, had a more pointed criticism of our defense forces. He tweeted, "An army that shoots at unarmed and fleeing citizens deserves no honor of a public holiday. Yesterday, remember, it was Heroes Day. The question we are asking tonight is, what's the significance of both the Heroes and Defense Forces holidays to you as a youth? Can you relate? Let's get connected. Lichona njani mthokazo muhle lamhlanje kuhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection. Sikhuluma ngekhefu lamaqhawe elayizolo ele Heroes Day kanye lelamabutho elalamhlanje ele Defense Forces. Ukhulumile ubaba uMnangagwa izolo wakhuluma njalo lamhlanje izolo ukhulume encoma amaqhawe afela isizwe seZimbabwe. Lamhlanje ubonge amabutho ngokuvikela ilizwe leZimbabwe. Ubathembise ukubana uzathuthukisa inhlala kahle yabo mhlawumbe ngokubengezelela iholo okhulume ngehousing ukuthi bazabakhela izindlu. Uphinde wababonga njalo ngokuvikela ilizwe kanye lokuvikela amanye amazwe lapha abangaba bekhona bebiziwe for esingathi ngama peacekeeping missions ngesiNgisi. Ophinde wakhuthaza ukuthula elizweni wasola udlakela oluqhamuke kumaviki amabili edluleyo ngesikhathi abe MDC Alliance. bekonona ngempumela yokhetho luka mongameli. U-General Philip Valerio Spanda, umholi wamabutho embikweni awethule lamhlanje kuphephandaba le-The Herald elokuthakazelela ilanga lalamhlanje lamabutho, uthe udlakela olwabakhona ukubulawa kwabantu libutho kumaviki amabili edluleyo kwabangelwa ngabe-MDC Alliance. Okuyinto ecunuleka kakhulu abantu abaningi abagoqela umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lesiphathamandla salumanyano umnumzana Welshman Ncube. Yena olobe enkundleni ye-Twitter ukubana ibutho elibulala abantu balo ekalifanelanga neze liphiwe lihlonitshwe ngokuphiwa ilanga lekhefu elifana lelalamhlanje ele-Defense Forces Day. Kodwa umbuzo omkhulu esiwubuza kini lamhlanje njengabasakhulayo ngokuthi ikhefu layizolo elamaqhawe kanye lelalamhlanje elamabutho angaba esitshona amalanga womabili kini njengabasakhulayo, ndonya yaya tukurukura nezwayo mpano pachirongwa chebechidigi nasi chirongwa chenyu cha tinomupakura ine chipiri chega chega pano pane penyuro yenyu ye Studio 7 taka uona ni zuro inyika ichi chikerecheza zuwa remagamba uye zwe nasi yanga ichi chikerecheza zuva remauto va mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vataura pa maungano pa mabiko aitwa ku Harare vachitenda mauto nekudzivirira nyika mubavengi va mnangagwa sekuziva kwenyu vari kuti vanhu vakaurayiwa masvondo maviri apfuura nemauto kuurawa ikoko kwakakonzerwa nevanhu veMDC Alliance. Izvo ndo zviri kutaurwa zvekare nemukuru wemauto vaValerio Spanda. Asi vaNelson Chamisa vanova mutungamiri weMDC Alliance vari kupokana nazvo izvi uyezve vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaMnangagwa nemashoko avo avatura nhasi vachiti havazi mutungamiri akakonzera uyezve vari kupatsanura vanhu vari kurwisanisa vanhu mashoko avatura vaWelshman Ncube vanovawo vemubatanidzwa wavaChamisa vashorawo kurawo kwevanhu nemauto vachiti zuva ranhasi Red Defense Forces Day harina kukonzera nekuti mauto hanzi navaWelshman mauto anouraya vanhu haafanirwi kunge achiremekedzwa nenzira yatiri kuremekedza mauto edu nhasi. Ndonyaya yatikukurukura nezvayo. Mubvunzo mukuru watiri kukubvunza ise vechidiki nhasi uri wekuti zuva reHeroes Day rane zuro neranhasi remauto akakosha sei kwa mori sevechidiki. And tine mutereri wedu wekutanga aminostandiani Kola, welcome and tinomugamushirai.
Magadini
tiripo hedu magadini.
Ndine mashoko mashoma ndida kutaura pamusoro pezvara rane zire nezvara nhasi.
Aha, munoita ani zita?
Ndinoitwa Brian.
Brian.
Mkoma Brian ya.
Mkoma Brian, matibata muri kupi?
Ndiri Johannesburg.
Okay, aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa. Kandai manzu enyu tinzwe.
Manzu angu ndekuti ndiri kunyanya kutarisa nezvara nhasi remauto. Mauto edu anoshanda zvakanaka zvawo. Asi kuti tichitarisa kubva paka patakawana risununguko rizere mashandiro aita mauto edu airatidza kuti ane saidi raanenge ari diviri riri kutonga riri ZANU PF. nemapurisa saka manje zvinonetsa kurishinga reZimbabwe tifarire zuva irakadai because tichiedza kuti zvakaitika last week zvokuurayiwa kwevana veZimbabwe nemauto acho zviya anofanira kutidzivirira saka handione zvii zvinhu zvakanaka.
Saka muri kuti mapurisa nemauto anofanirwa kuita seStudio 7 achitema asina kwaakareregera.
Ndizvo chaizvo chaizvo zvemuri kutaura mukoma Dzonga. Tarisa kuti tisingatarisi zvedu zvemauto zvese zviri muZimbabwe zvizhinji zvacho tisanganisa nana ZDC zvinenge zvakapambwa nebato riri kutonga.
Asi semunhu wechidiki henyu muri kuremekedza basa racho riri kuitwa nemauto kudzivirira nyika kuvavengi uyezve basa rakaitwa nemagamba kusunungura nyika yeZimbabwe.
Ndingati bati ndichitaura hangu nezivara nezire remagamba. Hello.
Ndira henyu mberi takateerera.
Zivara nezire remagamba iri tinoriteridzedzawo zvedu sezuva revarwere sununguko asi tichitadza mamiriro akaita nyika kubva pakabva takaona kusununguka kuzere veruzhinji tiri kutambudzika. Vana havana mabasa, mari haiwaniki munyika. Saka maonero endo ndinoita ndekuti kana vakaenda kuhondo chaiko vachi vari kurwira ruzhinji reZimbabwe vaifanira kurisekita vana veZimbabwe nekutaura kwavanenge vaita turi kuvhota. Kana vavhota ngavasavabira vana veZimbabwe, ngavaremekedze munhu wavhotera wacho wotunga. Tese tiri vana veZimbabwe, nyika yese yevanhu vakarwa hondo chete ndiye vana veZimbabwe vese ndezvavakarwira. Saka ngavachenge ngavanaira ngavaremekedze kodzero dzedu.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Brian.
Ndinotenda maita zvakanaka chose, tinokutendai Studio 7.
Thank you so much. Brian uyakhuluma lapo eSouth Africa eseMzansi. Uti yena okutanisayo ikuthi ibutho leZimbabwe kanye namapolisa basebenza beyamele kuhlangothi lweZANU PF. Lokho into ayisolayo kakhulu ngoba uthi lawa ngamabutho esizwe ngamabutho elizwe leZimbabwe amele ukuthi nga avikela wonke umuntu njalo njengeStudio 7 egamula engeyamelanga kuhlangothi oluthize. Bayakhuluma abalaleli lapha kuFacebook ekhasini lethu lesishona. Uyakhuluma uAdam Paidamoyo Zipali Zipala anzi nabazipala zuva iri harina chariri kureva kunze kwekurangarira vanhu veZANU PF chete. Ugamba sandi kuti uri weZANU PF chete but ugamba kunotariswa muzvezve webasa rawakaitira nyika kwete kuti ukakontributa kuuraya vanhu nekubira vanhu nekuuraya ikonomi yenyika nekudzvanyirira vanhu zvonzi wave gamba. Ndomashoko ari kubva kuna Adama Paidamoyo Zipala. Timbotora zvekare mumwe mutereri parunhare mukoma Edson. Ndeibenyu mukoma wangu.
Muri sei mukoma?
Tiribo. Akamira sei malevels?
Zvinofaya mukoma wangu.
Muri kupi, kuZimbabwe kana kuti kuJoni kana kuti kuBotswana?
Tiri mukadoma.
Mukadoma.
Yeah.
Mapina muchirongwa mukoma wangu. Mainzwa nyaya iri mugango.
Yeah. Ini ndiri kuti zuva iri kai rakakosha especially kunyanya kune chidiki. Rata tichiona kumatunhu akasiyana-siyana kwava kuchiitwa gungano iroriri tatichiona tachidzidza zvinhu zvakawanda zvinoyemurika kuti vechidiki kana kuri kuti vanhu vanogona kutadza neizvozvo vano kwanisa kuenda kunotsvaga mabasa ikoko izvi muchidzidza zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinhu zvinokwanisa kudzosa undangariro dzezvinhu zvakawanda zvakaitika kusure. Saka izvozvo izvoka zvinhu zvandango yemuroo zvangu semunhu.
Asi pane vamwe vari kugunun'unawo mukoma Edson hanzi kuurawa kwevanhu nemasvodya masvondo maviri apfuura. Chinhu chinoratidza zvikuru kuti haiwa mauto emuZimbabwe haana hanya nevanhu vemuZimbabwe asi anoshandira bato reZANU PF. Muri kuzvionawo sei izvi?
Hatikurudzire kuurawa kwevanhu isu sevanhu nekuti hakuna chimwe chinhu chinokosha pane upenyu hwemunhu nekuti upenyu hunongorara mwaka mumwe chete dzeni huchibva hwapfuura kana hwapfuudzwa. Asi tiri kutiwo zvakare masoja basi ravo nderekudzivirira nyika senyika anoitika then pamwe pachona zvekuti tinogona hedu kuti masoja vanouraya vanhu but ngatitarisiwo zvakare mativi ese ndambota hatikurudziri kufa kwevanhu asi tiri kuti ngatitarisiwo mativi ese kuti chambokodzera kufa kwevanhu chimbori chii. Tikadzokera vasure pamazuva ekutanga emademonstrations already these guys vanogona kuti taita ma-peaceful demonstration but peaceful demonstration ingagona here kupwanya shopu yemunhu, inogona here kupisa motokari dzevanhu? Hatiatani zvepeaceful demonstration. Mukaona ipo pasa security ngati polisi munoona pasocial media papeji apo vaisa vati ibasa remapurisa kudini kumisa vanhu but mukaona mapurisa mazhinji payapaya vanga vakutemwa nematombo vakutotadza kondrola mobho yainga ichiuyaya. Saka zvimwe zvachona tisu tinozvikonzeresa isu vanhu tichishandisa nemapolitician anenge akagara vo kumahotera uko then taguma tiblema vanhu vanenge vauya.
Chekupedzisira mukoma Edson hatisati tatora vamwe vatereri, pane zvingadzidzwa nevechidiki here kumauto muZimbabwe anosanganisira mapurisa masoja nemamwe masecurity forces anga achirangarirwa achiremekedzwa nasi?
Chanda chivokuudza chete chino kune vechidiki vedu vanhasi, chinhu chaunofanira kudzidza kana tiri mukati mune zvenyika izvi, ngatisatungamidzwai mberi kuve isusu chombo chinorwisa pane zvese zvine zvichiitwa mune zvematongerwo enyika. Ndo zvinozokonza kuti takutanga kublemana isusu tiukanya kublema security yedu senyika, asi basi rachona rinotonzi security. Ndo saka ichizoita zvimwe zvinhu zvatinokadzika nazvo isusu. Saka vechidiki ngatimbodzidzai chete kuti hatifaniri kuita zvimwe zvinhu zvekuti tinozoguma tarasirwa neupenyu. Hatikurudzire zvinoshoresa kurasirwa neupenyu neupenyu asi ngatidzidzei ipapo kuti ngatisashandiswai nevanhu vemu vezvematongerwo enyika zvakanyanya.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Edson nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Love kungumlaleli uEdson usipambe esekadoma uti unenge ungafundwanga basakhulayo kumabutho eZimbabwe kanye labo bonke abezomvikela ekade bekhunjulwa bethakazelelwa imisebenzi yabo lilizwe leZimbabwe lamhlanje. Abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela ukuqakatheka kwelanga leHeroes Day, ilanga lamaqhawe, lelanga lamabutho elithakazelelwa lamhlanje kwabasakhulayo and isikhathi 2:02 ngapha eWashington, eZimbabwe 8:20. Silo omunye njalo umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli?
Yebo.
Ye, kunjani baba?
Ebuyanjani?
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Libert.
Yebo, Libert. Usibambunga?
NdiseZimbabwe, ya. Ndiba kuZimbabwe, asini Pretoria.
Ya, muri kuMessina?
Ya.
Kwamira sei kuMessina uku?
hamuna kuri right uko.
Ah, that's good. Mapinda muchirongwa mukoma wangu mainzwa nyaya ya tiri kuvhiya nasi.
Ndiyana yema sode kuti vanga vachiramba kamagamba akatifira aya.
Mhm.
Kati uchikamani kuti vanhu vanenge vakutya manje nekuti masoja acho avangorova vanhu achiuraya vanhu apa taimuzwa kuti vanhu vaungorova vachindee mdc avo vaiurwa kuguma vavhoterei epati yemdc zvinobvumidzwa yekuti munhu anomanikigonjivhotera pati yakadai. Saka toida kungoti vanhu vangoti vangovhota mune zvakanaka pasina kuti vazorova itungua ti vamwe vanhu vemdc vakupisirwa dzimbani zvamutepu saka hatizivi kuti zvamudesacho zviri pamutemo here pakuti vanoda kumanikidza kuti inini mazovhoterei vamdc vopisira vanhu dzimba vorova vanhu izvinivo vanenge vari pachigaro vacho vanenge vachiona zvinhu zvichiitika zvinoita kuti vanhu tozofunga kuti ndo vanenge vachituma vanhu kuti vadaro nekuti zvinozoita kuti vo vatadze kuti kurambidza vanhu vavo vanenge vachirova vanhu chii avo vozoti isu hatizivi kuti vanhu vava kutumwa nani saka zvekuti ivo vakataura kuti vanhu musaite izvi vanhu vanoteerera ivonekuti ndo vanenge vari vakuru saka vakanzwa kuti kwakati kuri kukawa nemasoja kwakati kupisira zvinhu zvaitika muHarare mutauni maizvi mairwa nevanhu nemasoja so vakuru vacho vangadai vangobudisa murume wokuti aiwa masoja haikona kurova vevanhu vanhu vairega kurwa saka ivo havana kubudisa murume wevanhu vakaendera mberi vanhu vakaurayiwa hama zvedu dzakakufa vanhu vezanu saka isuizvi mukuru wacho tino haazofari zvine vanhu izvi kuiwo zvinoita kwaipo chaiosaka ari paazi pakatinga nevana vanhuchengetezvekuti kuuraya vanhu.
Ko muri padhuze neBadebridge Border Post ikoko mukoma Luke tambonzwa mashoko hamene chokwadi here tambonzwa mashoko ekuti Mauto ndiwo aakufambisa basa paBadebridge Border Post ichokwadi here?
Anenge achingoita zvavo zvekungovhunikira vanhu izvozvi. Isuzo ndiri kungozvisanawo kumafacebook but rimunesina asikuboda chaipo but chinete mukati ichai but tiri kungozvionawo kumafacebook ipapapa pamawhatsapp apo.
Haiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Luke. Aha, oh look, usithinta is South Africa lapho eMessina uyakusola uthi hayi yebo bekulilanga lamabutho lamhlanje izolo bekulilanga lamaqhawe kodwa okudanisayo ngokutsho kuka look uthi ukuthi amabutho kasabagcini kasabalondolozi abantu kodwa ayabahlukuluza. Tine mumwe mutereri zvakare silomunye omulaleli. Hallo kola. Hallo mutereri makadi.
Hello tiripo makadi.
Aiwa tiripo hedu. Munoitwani mukoma wangu?
Ndiitwa Tavengwa Temple.
Tavengwa.
Ya.
Aha, matibata muri kupi?
Ndiri ku Brits kuAtlanta.
KuAtlanta muno mu America?
South Africa.
South Africa. Okay. Mapinda muchirongwa mukoma wangu tipeiwo pfungwa dzenyu. Rinorevei kwamuri zuva ranhasi zuva remauto uyezve zuva ranezuro remagamba anorevei mazuva maviri aya kwamuri semunhu wechidiki.
Zuva remagamba ndorichirechedza zvakanaka chero ndiri kuno kwandiri but zuva remauto rava kutotichisa kuti rivepo chero pakalenda nechikonzero chokuti tikatarisa mauto acho ndoava kutishungurudza saka hazvina zvazvinobatsira kuti titi takasununguka muzimbabwe kana kuti titi tine vanotichengetedza muzimbabwe nechikonzero chokuti vanotichengetedza vacho ndo vari kutiomesera paupenyu hwedu.
Mhm. Asi kana muchitaura ne chiitiko chemasvondo maviri mapfuura apo pakaurawa vanhu vanosvika 6 kunyangwe zve vamwe vachiti vanodarika ipapo kana muchireva nechiitiko ichocho hanzi navamunangagwa nemukuru wemauto hanzi MDC Alliance ndiyo yakakonzera kuurawa kwevanhu ivavo nekuti ndiyo yakatanga mhirizhonga muri kubvumirana navo here
inandibvumirani navo ipapo nechikonzero chekuti tikada kutarisa kuzosvika vanhu varatidziri inyaya yekuti vanoita nezvesarudzo yacho vezeki vava vasingadi kubudisa maresults ende ikodzero yemunhu kuti azive paawane zvaanenge avhotera zvacho nokuti tikada kutarisa kuti unonzi wavhota but maresults achona haasi kubuda anenge achinzi tichazokupai maresults na10 tichazokupai na2 tichazokupai nenguva dzakati zvinhu zvinezvi toshungurudza pakuti munhu wese munyika akutarisira chenji but chenji yacho haisi kuuya manje ndozviri kurwadza vanhu
Asi chenji yacho inoyaka nevhoti vanhu vakavhota uyezve hanzi nezeki vamunangagwa ndivo vakahwina
pakubuda kwazvo kunonzi ndo vakahwina asi kuti tikada kutarisa ka zvinhu zvachona zvine chitsotsi chakawanda mukati nechikonzero chokuti kana kuri kuti varivo vakahwina chinovaita kuti varove vanhu chii haufani kurova munhu kana uriwo wahwina unorovera chii munhu kana wahwina haufani kurova munhu kuti ndiwo wahwina unogorovera munhu chii uriwo wahwina handi zvinongova pachena kuti unenge wakabiridzira munhu saka unoiposeresa munhu kuti tienda kuti ndakahwina ini ndo nyaya iripo nokuti kakuri kuti wakahwina zviri pachokwadi haufani kutombomurova munhu nomurovera chii kana wakahwina kana kupisira munhu imba yake kana wakahwina zvezviri pachena kuti uri kumumanikidza kuti tienda zvandiri kuda ini zvinova izvo zviri kutoshungudza mumwe munhu nokuti ukapisira munhu imba saka achagara pai munhu wacho hapana paachakwanisa kugara ndimunoona
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukomata vengwa
Alright.
Mwene usiku kwakanaka kuSouth Africa uko.
Alright, metabazo.
Okay, tinotenda. Utavengwa ukhuluma lati lapho eSouth Africa. La njengabanengi uthi hayi amalanga uyawa phakamisa uyawakwabita kodwa akusolayo yikuhlukuluzwa kwabantu beZimbabwe ngamabutho and Mr. Mnangagwa as I said earlier addressed a gathering in Harare today if you are watching on Facebook let's take a watch and if you are on radio AMFM not FM on AM and shortwave please do listen.
Today's celebrations come just 2 weeks after the country's crucial harmonized general elections. These were held in a peaceful environment. However, deeply concerned with incidents of violence that rocked the streets of Harare at the instigation of some members of the MDC Alliance leadership. I would like to extend my deepest condolences to the bereaved families and relatives of victims of the politically motivated violence.
That was President Emmerson Mnangagwa addressing a gathering during Defense Forces Day commemorations in Harare today. We have another caller on the line, Mkoma Panashe. Magadi enyo Mkoma Panashe.
Inafara magadi enyo zengi.
Ayo ati nofara zwedu. Matibata murigubi.
Murigubi otfana mugaburoni.
Wakamira sei kugebs.
Aiwa kugebs kurinane zvako manheru anaya tinenge tine kachando nekuseni tinenge tine kachando asi masikati ese tinoswera ine tichiita nezuva.
Mm-hmm. But gaakuzopera kachando kacho manje.
Chando chaakupera manje kunose kuziva kwenyu kuti Botswana itsedezet inopisa zvakapfurikidzisa nguva yechando inotonhora zvakapfurikidzisa.
Yeah, yeah. Mapinda muchirongo amukoma panazve mainzwa nyaya iri mudariro.
Tinotenda.
Mm-hmm.
Nyaya iyi wezano wakaverenga mavotes, yes, but chaishamisa pakuverenga kwavo mavotes sei chizoti wakariga. Tinoti wakariga nekuti kana ivo wacho waiverenga wacho taiona wachidedera wachimbopotsa kuverenga. So alright, kana wakachihwina ivo wachizoti wakahwina, ko wai waizopinda waizotumira masoja kuti apfure vanhu muHarare wachifa, wobva po kuti mavotes angari peace and harmonized. Saka tine mibvunzo yekuti zvinonge zvazofamba sei, nekuti isusu vana veZimbabwe tatambura kwenguva yakareba wadi kungopawo kana nyange dai zvaangopawo chero vamuteki chaiwo tangoonawo change, chinhu chinonzi ZANU-PF changoti sudukei kwenguva kana kwetemu imwe chete zvayo. Tisingatarisa kuti nde MDC Alliance inofanira kunge ichipinda, tangoitawo change yekuti ZANU-PF yambozororawo, tamboonawo vamwe nepfungwa dzavo kuti vanotisvitsa papi sevana veZimbabwe. Tatai tiri mumasango tiri kutambudzika nekuda kwe isusu vamwe takatotadza kuenda kuchikoro nekuda kwepolitics isusu takafarawo kwavakabvisa vamugabe. Ende nhasi unodai vamunangagonga vangwara pawakatora nyika kuna vamugabe davanga ari munhu ane brain waifanwa kungoti ndakusunungurai kubva muusungwa, asi chitsvagai wamunoda ini nhangu ndakuchizorora. Taura kuno kuti nhasi unodai vangwari father Zimbabwe.
Asi hanzi mauto vakamadiploya nechinangwa chekudzivirira mirizhonga yakanga yatangwa neveMDC Alliance.
Izvozvo havaikwanisa kutumira masoja kwemapurisa anga aripo wani. Orait, vakatumira masoja vaine kana shamu zviri nani, kwemasoja anozobatira futi vanhu vasiri kuvarwisa. Ko yanga iri hondo here? Vanhu vaizvimachirawo zvavo mutauni vachitaura maererano nezvakanga zvabuda musarugu, nekuti mavhi-11 ndo akaannounswa ne-1 ndo awaitemberera bhozi wakashandana mavhi-11. Saka vanhu vaitarisa zvakabva pamavhi-11. So kana zvabva pamavhi-11 zvinozochinja sei zvaakuzeka.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa. Mukoma Panashe,
tinotenda zvenyu maita basa.
Upanasheke lapho besitshayela ucingo ekwele Botswana eHabron eGebs. Uyawasola amabutho ngokuhlukuluza abantu. Siye ekhasini lethu leFacebook, silomlaleli lapha uTrimboyi Tavengwa. Uti yena zuva ramauto haringatifadzi kucherechedza, nekuti mauto acho ndiwo ari kutsikirira kodzero dzedu achiuraya vanhu vari kurwira kodzero dzavo nerusununguko rwakafira vana veZimbabwe. Ngutirimboyi palake ekhasini letu leFacebook leVOA Shona. Lienelisa njalo ukuloba kwamanye amakhasi ethu kulelisi Ndebele elithi VOA Ndebele, lelesingisi elithi VOA Live Talk. Sithathe omunye njalo umlaleli laphana uyaloba uTendai McDonald Shumba Mini, uti yena chamisa muofisa chete ndokupeza nyaya. Mkoma Tendai, mashoko enyu ameno makavhota here nekuti hurumende sekutaura kwavanda mbunza ndofunga ndimukomati nanshe vanga vachitaura kuti Zanu PF imbozorodzwa kumbopindawo MDC azvimbofi zvakaitika izvozvo kuti hurumende ingobviswa zvingonzi okay kana kuti veZanu PF vacho vangoti okay tatadza regai timbozorora pinda henyu imimi MDC kana kuti mutwakazi kana kuti whichever party haiwa hazviitiki hurumende inobviswa nevote ndosaka tichivhota every 5 years ndopanobviswa hurumende ipapo hapana kana munhu wano andoziva akamboda kubva pachigaro nekuti nechikonzero chekuti ari kuti aiwa ndatadza saka rega ndimbopa opposition matomu vembotonga tione isikati 24 minutes to the hour of 9 o'clock 24 before 3 kunapa Melika eWashington DC abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo kungolwabasakhulayo olwe The Connection lamhlanje sifuna ukuzwa kini ukubana ilanga lamaqhawe elayizolo lelanga lamabutho ele-Defense Forces lamhlanje aqakatheke kanganani lawa malanga omabili kini njengabontanga sithathe omunye njalo umlaleli timbotora mtereri parunare makadi enyu mtereri
nani makadi
aiwa tinofara kana muchifarawo munoitwa ani zita
gacha
vagacha madibata muri kupi
South Africa
kwamira sei kujonuko
kujonuko uri nani
mainzwa kaya tiri kuvhiya nhasi
ya ndainzwa
pindai nebanga tinzwa
nawe munoona hazvisina rakaini kuti hazvisina maturo panhawe kuti pazvisina maturo panofira kuti nhawe yavo ndipo kuti pakutanga yanga yakanaka pakuti zvakanaka kuti tiangarire magamba edu ati nzira yaakuitawa nemagamba acho nezvimwewo vakatifira vakatifira muvedu nohwadza vakatifira tinogona kuvarangarira asi nekuda kweutongi huripo izvezvi matongero avari kuita ndoanoita kuti zvinhu izvozvo zvishaye basa vava kushandisa nzira yemagamba kuita sekuti ivo ndova kuda kungodya vari voga saka zvoita sekuti hazvisina kana basa zvisina kana chiremerera rapanepa kuti kuti zvinhu izvozviite chiremerera adeka tatombotikanwa vakachinja pati ikatombochinja vakazoyai humwe utongi humwe hunenge hwakasununguka ndohwozoita izvozvo zvinoremekedzwa but pari zvino hai
ko kana tichitarisa zuva rane zuro remagamba enyika pane zvariri kureva here kwamuri
pari zvino harina zvariri kureva nokuda kuti zvataifana zvakafirwa nevanhu ivavo hatisi kuzviwana zvikungodyiwa nevashoma saka zvinonetsa kuti zuva iroro titi rakakosha kana nokuti tiri kurwa kuti titsvage kudya but ivo magamba acho kutifira zvido zvavo zvavanhu vakafa magamba ivayo havana kumbofa vachiti munhu wane vaende pagiraundi table vodya vega ipapo vakarwira munhu wese wezimbabwe but pari zvino manje zvangakanga wakaraundi table ndoka tinhu kadiki diki ndoka ri kungodya kega ipapo then isi tozonzi hatipemberei kuti zvavacho rinotibatsire
Asi pane mutsauko here pamashandiro emauto kuZimbabwe pamwe chete nekuSouth Africa kwamuri ikoko semaonero enyu
ya patoo nemutsauko mukuru kwazvo toti mazoja emunomo vachitoenda vachienda kumastrike vachitoenda ikoko vanoenda havana kukrasha sevekuZimbabwe vanenge vachiziva kuti vari kuchengetedza vanhu venyika vanova vana baba vavo nevanina vavo nanamai vavo vanenge vachitozviita mune gwara rakanaka kwete zvinoitwa kuZimbabwe zvinokasha mukati zvenu
kana pane sarudzo mauto acho haambopindiri zvachose
atopindire vacho patori nezvadza akana mapurisa atombowanika ipapo zvino zvinotongoitwa nekama nenge yakazvimirira inenge yanhirikira ndo mapurisa atombomaona ari ipapo kana masoja atombopinde ipapo.
Aiwa tinotenda mukoma Chibara, asi ndimbobvunza makanovhotere kuZimbabwe?
Ndakashaya zvangu mukana wekuinda kundovhota izvozvo zvibasa ranga rakatiwandisa.
Aha, asi pane hamane shamwari dzamunoziva dzakadzokera kunovhota kuZimbabwe?
Vanhu vazhinji vakatigundisa nekuenda zvinzai zvanga zvisina kumira zvakanaka. Munongoziva mari futi kune kwatiri kunoko dzinotinetsera.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Chibaro Chirabwa.
Ya Chirabwa kana kuti Gacha.
Gacha, aiwa tinotenda mukoma wangu.
Tinotenda.
Aha, Gacha lapo uyakhuluma ke South Africa la uthi hayi oko kuthakazelela esingakufunda kumabutho eZimbabwe njengabontanga njengabasakhulayo akukho ngoba indumela yabo abadume ngakho ikuhlukuluza uZulu weZimbabwe. Lizwile lapho ngimbuza uGacha ukubana wahamba yini wayavota ekhaya uthi hayi akazange alithole lelo thuba ngenxa yomsebenzi. Selokhu ludlulile ukhetho, bengibuza nje ngikhuluma lesihlobo labangane and ziningi impela eMzansi, angimtholanga ngitsho lo yedwa othi uhambile wayavota eZimbabwe. Akulamuntu engimethe sicala ngiyatsho nje ngiyazitsholo nje ukuthi abantu abaningi abaphandle kwelizwe ikakhulu eBotswana, South Africa, emazweni angomakhelwane kabavotanga kabazange babuyele ekhaya. Kodwa ukukhonona bakithi, hayi siyakwazi, siyakuthanda njalo. Siqhubekela phambili ngohlelo de yanderemberi nechirongwa chedu pressing forward. We have another caller on the line. Si tate umlaleli wakadi yako mtereri.
Ndinofara makadi venyu.
Tinofara zvedu. Munoitwani?
Ndinoitwa Bhagatoni Muchenje.
Vamuchenje?
Yewo.
Aha, mati bata muri kupi?
Ndiri muPretoria.
Pretoria, aha. Aiwa, mainzo ya tiri kufia nasi mkoma wangu, tipe ufungwa zenyu.
Apa mama senyu rova ni ndoera apa na mza sunya tula mba unyeku njika.
Muda urova ni ndewele?
Erma rova ni ndoera apa na unyeku kumatangiza.
Aha. Tukurukura ne zvenyaya yezuva ranhasi ranga richicherechedzwa kuZimbabwe zuva reDefence Forces Day uyezve nezuva ranezuro remagamba enyika. Saka zvatiri kubvunza zvatiri kumubvunza iyi sevechidiki nhasi ndezvekuti zuva ranhasi uyezve neranezuro akakosha sei kwamuri sevechidiki, pane zvamungadzidza here ipapo?
Apa hazvisi china kukosha nekuti vanhu vachona vachatikoshesiwo. Saka kuti ukoshese dzimwe nhoroondo dzavanenge vakutotiudza kavanhu vati apa zvichashande. Kuti tikoshese zvinhu zvava vanofanira kunge vachitikoshesa nepamwe pacho vanatisazokoshesa vanozotinyepera kana nemwe munhu unonzwa kuti hanzi angariri gamba rakazomiramira zvakadai so wozotsvagurudza una ti munhu yaya pakapera hondo angandori ne11 years seumwe afa ezvino. Saka unozona kuti zvimwe zvese zvakungotaurwapo dzikamaona kuti aiwapa takungonyeberwa beta tiite zviri pagiraundi zvatiri kuona izvozvi. zvakafa kare zvanga vachitiregerera.
Mhm, but ndofunga vazo correcta manje age munhu amuri kutaura iwoyo. Ndofunga vati yanga ari kuma 60 chakuti here.
Vawedzera manje.
Ndofunga vakanga vakanganisawo kunyora vepanhau nevemaradio.
Bari munhu uchimuona makore ake unotozviona kuti uyu hatina kunyanyosiyana uyu zvati endei. Ipapo ndo zvatinoramba zvekuti munhu anozoisirwa mamwe makore 20 pamusoro. Vazhinji vacho katozvitarisa kaonona kuti haiwa iwa apa tiri kunyeperwa. Saka nevakomana ava vazavo zvava kumacha vachizodiza hatichazvisekerera bhozi. Haungati munhu waurida kuti auye kufambira kuzokuona ndo munhu wauri kupfuura mutaundi vachidii nononono izvo hatichasekereriza. Hatainimbova parespect but vakutadza kuti kwavo respect saka hayo hatichashandidzani navo. Hakusikawo kwava kumhanyirwira kuenda uku. Ndavaiti vega ngavaungane vaonane zvavo vega vari ikoko. Vamwe unokumura inifomu vamwe wopfeka woona navo vari vega ikoko vachiita izvozvo. Kana kuonana nechembere dzavo dzinoti takavarwa hondo dzine makorufu ezvinhu.
Asi hanzi takanga tichidzivirira nyika ka mhirizhonga yakatangwa nevanhu vemdc alliance sekutaura kwavamunangagwa nemukuru wemauto vavalerius vanda.
Mhirizhonga yavadzivirira masoja haana kutrenwa kudzivirira mhirizhonga yevanhu. Musoja boy musoja anodzivirira nyika noti zvibhakira zvevanhu vari kuvapana nemupurisa. Mupurisa ndobasa ravo iroro bhozi kwatanga kuti fanira kutanga kuuya polisi dzedu dzemaskepishi zandizvi kouya kana vatadza kuuya reaction team vakomana vezvinhu zveblack vaya vachizobva ivavo kwozoya support unit haimbotadze zvese izvozvozvo. Nguva yese masoja aisimbodii kuuya pese paido kuti zvinganyina kamboitwa ndeitwe kuti nganzi ungadeedze musoja. Masoja handipo pavo bhozi musoja munhu zvava pane kuti ukatenga rekeni unofanira kutopfuura shiri idzodzo kana unofanira kutopfuura shiri kana watenga rekeni. Vanhu vavakadeedza vakavandori neshungu dzekutoshudha munhu achitofa ndo zvavo zvavakadzidzira izvo. Saka pavakatosvika paya paya vakanga vatowana basa zvinonakidza kakupfuura munhu munoziva chinhu chavatengera chinhu kana chavaitira chinhu unofanira kuti ukishandisa saizvozvo zvinoita. Vakaita rong paya ngavasambode kutudza zvina basa. Mhirizhonga yanga yaitwa nemdc ep yacho yavarida kutudza yavanga vaita iyo ndeyei. Mapurisa haimbotadza zvese zviya zviya hakuna zvakadaro but vaida kutaridza vanhu chokwadi kuti chiefs tiri kutonga ami ndo iri kutonga izvozvi bhozi hakuna zvakadaro zvavanga hatisiri vana vadiko ironga tiudze zvinhu zvakadaro. Ngavaende kunana uzumba kune vanhu vasingazive kana kuti tinonzi kuti chii ndo vanhu vanonozivira ouchira uchira vari ikoko kwete kuda kutiudza izvozvo zvakapusa kudaro izvo.
Kwevekwazimba havaizivi pfuti here mukoma?
Vekuzimba vanongouchirira zvese nhangwa kazi masanctions ndo aita kuti mvuraisani naye gore rino iri vana vachingouchira chete.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma muchenje.
Ndotenda.
Aha, umuchenje lapo tukutele linsizwa ikhala ngokuthi hayi ibutho ngeke sisalihlonipha ngemva kokubulala abantu abayisithupha kumaviki amabili edlule. Lanxa nje abanye abalwela amalungelo oluntu besithi hayi akufanga abantu abayisithupha kuphela kodwa bengafika ichumi. Ngabalwela amalungelo oluntu labo thina njengomsakazi we-Studio 7 kasilabo lobobufakazi kodwa esingakufakaza ngesakutshelwa ngamapholisa ukubana bayisithupha abashonela ekulolondlakela bedutshulwa ngamabutho. 10 minutes before the top of the hour sithathe omunye njalo umlaleli titore mumwe mtereri wakadi ako mtereri
dala makasimbere
takasimba stereng mati bada muri kupi
ndabata tiri ku South Africa baba.
Ngaivhiwe mukoma wangu mainzwa yatiri kuvhiya nhasi.
Ndainzwa emauto ari kushungurudza vanhu kuzimbabwe. Defence Force Day itsva rakakosha chaizvo kuti tinge tichirangarira magamba akatifira isusu semayouth ekuzimbabwe. asi respect yao kubva kwatiri is becoming less and less. Even kana mukatarisa population yanga iriko ku Euros Acre, Abiti, Harare, Chino, ikoko vanhu vehurumende especially masoja nemapurisa ndo vanhu vakawanda. Saka to the population in Zimbabwe indodo yane ungasa like aisabanekanga kakhulu kuti let's go and celebrate. Yabona ukuthi abantu basedayo kudala yabona. So aisaiti sezwa rakakosha like zvaiitwa kare. Because my soldier and people are with the single Zavan, instead of the Tanga, she changed to Zavan. You and Joar would have four Rama civilians. People are Sinakana food, you can achieve Joar Kutu Ika Unotuna Munaga to Gara stands, like we don't get Adam Wong shooting to the civilians, and Asina food, Asina Chi, or we could demonstrate as well peaceful, of which is one of my rules are in constitution, which if you are demonstrating freely, you can go ahead.
Asi ndimbomuverengera pfungwa dzemumwe asina kuda kudomwa nezita erake apa mukoma timbonzawa pfungwa dzenyu nepamusoro pezvari kutaura. Hanzi ndiri wechidiki muguta rekaroi. Zuva iri rakatikoshera zvikuru isu sevechidiki nokuti ndipo patinonzwa kuremekedza magamba pamwe nemauto edu, uye tichidada kuti vakapira upenyu hwavo kuti isu tive nerenhasi ratiri kufunga kuti ringatijekere. Handizvo here zviri kutaurwa nemuteereri asina kuda kudomwa nezitapa?
Ndizvo zvaari kutaura muteereri ataura asina kuda kudomwa nezita. Asi now what we respect now is also sema youth. Tariku respecta vanhu vakatirwira noti vanhu vari kutirwisa iye zvinhu. Nekuti masoja akashaya kudhara ava vatisina kuona isusu tiri mabone free yangezi. Tiri kurespecta that we give more respect to those who died for us, not these ones who are even shooting at us. These ones, the current soldiers, of course we respect them. Masoja vanhu vakakosha munyika, we respect them. But by so doing, kuti vanenge vachipfuura vanhu vachidai vachidai, the respect yatinovapa is the avision now is less respect yatinopa vakatifira kudhara.
So ngezinye indlela uti ili kwavita lihlonipa lithakazelela amaheroes amaqhawe eZimbabwe ilanga laizolo ele Heroes Day.
Yes, according to me, I'm an individual. Maybe some can relate to what I'm saying now. Because these soldiers now, the current soldiers that we have now, they are killing us. They are killing civilians. Ukubulala umuntu ongaphathanga niks, ongaphathanga anything to fight against you, the one who is having a gun, if you are shooting at me. Yabona. So the respect that I will give you when I own to bula you, it's like the respect that you have to command me, you have to do this. But for the heroes that they passed away, you know, I know that we are here because of these guys. They've been there before. That's why I'm here now. But these guys, they are shooting at us in the basketball that they were saying to them. The respect that I'm giving them is this time now. I cannot give them the very same respect that I give to the heroes. The late Joshua Nkomos and Tongo Gara and the late, you know.
And also, Komatendai, I often hear people say, kuti pakapita Gurwa Mugabe muna November last year, mauto akanga ari friendly, akabatana nevana veZimbabwe murunyararo. Vakapitigura vamugabe asi vari kuti hameno zvapinda mauto kuti zvaitika sei hameno zvaitika currently kuti they were found you know reacting in the manner they did which ended with six people dead according to official figures. But what many people often forget is many people were killed in 2008 during the elections. And the military was behind most of the killings. It's not a secret. It's out there. Everyone knows that many opposition supporters were brutalized and, you know, killed during the 2008 election violence. But as a siguza, angazi abantu bayakhohlwa nxa sebekhuluma kathesi ezwa udlakela lwamasotsha luqale kathesi nje asazi ukuthi uhambe njani ngoba ngo-November babambana lozulu eZimbabwe bagenqula umgabe ngokuthula. Kodwa engikutshoyo nje just to refresh our memories is ngo-2008 kusiba lodlakela olwaba khona kukhetho. Kwabulawa abantu abedlula amakhulu amabili, 200 abebandla eliphikisayo ele-MDC. Abalwela amalungelo oluntu bathi amabutho eZimbabwe aphatheka kakhulu kulolo dlakela. 4 minutes before the top of the hour, singake hlukane qhubeke sikhangela imbiko elisithumela yona nkundleni zethu lapha zeFacebook. Utendaya ngazi ukuthi usakona muchiripere mkomango.
Ndichiripo mdara ndipo.
Aha, ndanga nichiri kutaura nezvenyaya ya 2008 kuti vanhu vakawanda seem to have forgotten about that. Pindira ipapo tinzi.
Alright, number one, what happened to Zimbabwe during the coup d'etat recently, but what we have to know is violence is in the DNA of ZANU-PF. So by the time when Mugabe was removed in power in November, what people were happy about is that Mugabe himself is out. But they forget that what they did is they remove one individual and let the system running. Sometimes they say, son of God is God himself. If you can take, for example, Mnangagwa and Mugabe, they've been working together for a very long time, for like more than 40 years. So we absolutely know there won't be no change. The killings will be keep going on. Even though they tried not to be violent before the election, but now, as we speak now, from where I come from, I have two friends. Their homes were burned down because you support the opposition. For example, Kwamtari, South Africa, Kwamtari, Wakaroa, soldiers. But my complaints were filed. Soldiers are harassing people, are doing this with the police. And it was on the radio one time, and the official said, we don't even know anything about it. Maybe there are people who disguise themselves to be soldiers and beat around big people. But we know very much, according to the situation, to the security that we have in Zimbabwe, you cannot just carry a gun in the way that the combat. You cannot. It's forbidden. You don't do that. So, from the party.
Mkoma, and I am afraid we are out of time. Thank you for having that last word. As we wrap things up, I'd like to thank our listeners. We had no experts today. It was an all-listener show. And this was The Connection. Ngati sanganei zvakare nechipiri chesvondo rinouya. Sanganei ngolwesipili oluzayo. Kodwa likhumbule zvikona ezekuseni ngesikhathi sika 6 o'clock. Kuna Zimbabwe, lila.